Kerera.
Kerera.
Nyonzi pambo eta mirishonga panzvimbo yemabhizimusi pagazebho kucaledonia apo vetyiki vezanu pf fans vakanda matombo panga pakaungana vatsigiri vemdc alliance vakamirira vachamisa imwe nhengo yeboka revechidiki mumdc iti inotungamirirwa navachamisa vadenis muroiwa vaudza studio 7 kuti vechidiki vezanu pf vanga vaine chitsama vapotedzera matombo zvaita kuti vatsigiri vemdc vaviri vakuvare vamuroiwa vati vakuvara ava vaendeswa kuchipatara
vangochiva vachikanda matombo panapa vachitema vanhu vemdc vachikada musangano mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo
hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weboka revechidiki muzanu pf vagodfrey gomwe kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi mhirizhonga yaitika iyi inouya panguva iyo mutungamiriri wezanu pf uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachigara vakataura kuti vanoda sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga pavasvika kucaledonia vachamisa vatsoropodza nyaya yemhirizhonga vachiti maoko avo akachena panyaya yemhirizhonga
musanetsana nevanhu vanoda kurwisa vamwe hatidi violence toda peace isu tiri verunyararo hatina bakatwa hatina uta nemuseve tinofamba nekuhwina ende kuno toda kudzidzisa zanu pf chidzidzo kuti kana uri dofo for 38 years unofanira kudzidziswa kuti umboenda kunogara pasi pombotsvetwa anotsunha tomboona imi munoti zanu pf 38 years vachingovapo ikati ndakanzwa chiwenga namunangagwa mukativhotera tichati munoregere muripoka ndiwo kudhiraivha kombi oti mukandipa kombi ndichaenda kutaura ini ndaga kutaura
vachitaurawo pano mumwe musangano waitirwa kumabhuku vachamisa vati makanzura ese ebato ravo achaita uori kana vachinge vapinda panyanga vacharangwa zvakaomarara vachiti mameya anofanira kunge aine masimba
munozviziva kuti chinhu chaikanganisa munyika muno muti murefu izanu pf ndo yaivhunga makanzura edu bisa mamajita kukula dzaswai takataura kuti hakunochinja mupaka gore rino tachinja mupaka shiri yaguta reken taakumeka shuwa kuti tabvisa nyaya yekuti meya anenge asiri executive meya taakuda kudzorera executive meya ari responsible kumaresident makanzela akatadza basa ngaave autonomous from the central government prosisa akunotungamira we are changing the local government act tomeka shuwa kuti urban councils act yachinjwa makanzura ove accountable to the citizens and the residents vakatadza kudeliver recall them vabvisei kana vatadza kuita basa ramakavatuma vadzorei toda kudzorera simba kumaresidence kuitira kuti where there is no service delivery punish the leaders who are supposed to represent it endewo makanzura ndoda kukupai warning pataakupinda apa kwaane mutungamiri mutsva farao asakamboziva joseph kureva kuti kana une havi une zvioko zvinoda kunamanama mari yevanhu tiri kukutsvaira mangwanani ngwanani
vachamisa vakurudzirawo kuti vatsigiri vebato ravo vavhotere vajames chidhakwa pasarudzo dzeparamende mumabhuku vachiti nhengo yeparamende inomirira mabhuku pari zvino vajames maridhadhi havana rutsigiro rwebato ravo sezvo vachiti vakaendesa mapepa ekukwikwidza kuzek zvemusoro wavo mushure mekunge vakundwa navachidhakwa musarudzo dzemapuraimari dzebato ravo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.